kutora tichikukuru dzira varairi varairi dzindo vaya kwatiri vachiti tarimirwa atichambodera nachekubata maprizes akwira zvisingaiti zvisadzoreke mari aitikuwedzera atichakwanisa kubhadhara mabills upenyu hwedu hwako ndihusatiti tikamba tanotarisa isu kumaregulations yaitaemployer tinoona kuti tine patinotenderwa kuti kana tasvika pazvinhu zvinonzwisa tsitsi zvinotambudza zvakaita sezvatasangana nazvo tinokwanisa kukumbira employer kuti timbodzorora basa tichizvigadzirisa saka vhiki rino rose musi wa16 kusvika musi wa20 tokuti kuvarayiridzi iwiki ratoti compassionate week rekuti nyorerai kune musupervisor wenyu musi wemuvhuro mamuudza kuti section 41 pag inoti kana paine zvinhu zvauinazvo zvinonzwisa tsitsi zvinoshungurudza chaizvo unotenderwa kuti umbozorora saka mazuva aya tokwatora nyika yese tichizorora tichirega kuenda kubasa asi tikazorora tiri kushandisa wiki iri kugadzirisa matambudziko akasiyana siyana atosangana nawo
saka munoona here vakuru vebasa vachizenge vachitambira zvikumbiro izvo zvekuti varayiridzi vaende pazororo
chikumbiro ichi chakagara chabvumidzwa kare pamutemo saka vatungamiri vebasa vakwanisi kuratidza zvidziri pamutemo isu tiri kungoexercisa marights edu zvatakatopiwa nemutemo kare
nzira iyo yekuti varayiridzi vatore zororo svondo rose haizoonekwa here sekunge nzira yekurangwa mabasa nayo vamasarauda
kwete hazvo kuramwa mabasa izvizvi harisati tazvironga pamberi apa tichazoramwa mabasa chaizvo pari zvino hurumende ngegare yaziva kuti zvatiri kuita izvi vangori vanhu vashungurudzika vari kuti tiri kumbozorora kwevhiki rimwe chete chete